Mane rakana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 24/2025 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini dini jonga kandemi rindiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yofirifeta kunetsana kwezvimwe zvizvarwa zvekuChina nevashandi. Mapurisa osunga vari kuratidzira kuti bumbiro remitemo risavandudzwe kuti mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa varambe vari panyanga. America yatanga chirongwa chekusunga vose vasina magwaro ekugara munyika iyi zviri pamutemo. Indiwe mwema emi soro ena uzedu za nasi echiva kuna ku Studio 7 iri mu Washington DC. Bazi rinoona nezvevashandi rinoti ratumira nyanzvi kunoferefeta zvakatora nzvimbo kuFilavusi neMidlands uko kwakapfurwa nekuburitsirwa pfuti zvizvarwa zveZimbabwe nezvizvarwa zvekuChina. Mukuru mubazi rezvevashandi asina kuda kudongwa nezita audza Studio 7 kuti nemusi wemuvhuro vachaburitsa zvavanenge vawana kuruzhinji. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vakaburitsa mashoko kuvatori venhau nezuro vachiti musi wa21 ndira pabijo farm kuluwa gweru kuMidlands chimwe chizvarwa chekuChina chakasungwawo mushure mekuburitsira pfuti chichinongedzera kumushandi. Mushandi wacho Kolwani Dube akasungwa wachipomerwa mhosva yekubaya chizvarwa chekuChina chine banga. Musi wechitatu chimwe chizvarwa chekuChina chakasungwa mushure mekupfura mutandazo Sivanda pamugodhi weBinyo 5 kuFilabusi chichimupomera mhosva yekuba goridhe. Mumwe mushandi wepakambani yezvizvarwa zvekuChina Taurai Dozva akatsikwa nerori pabasa mhuri yake ikamanikidzwa kutora zviuru zviviri zvemadhora chete semuripo. Hatina kukwanisa kunzwa divi remuzinda weChina muZimbabwe kana sangano rinomirira vemabhizimusi ekuChina reChamber of Chinese Enterprises in Zimbabwe. Asi muzinda wekuChina unogara hawo uchiti unokurudzira zvizvarwa zvekuChina kuti zvitevedzere mutemo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu vari munzvimbo dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu.
Idambudziko ratagara tichiona kuti kwazviri kunanga handiko. Saka iko zvinezvi tiri kuona kuti pakuwedzera gun violence kuti maChina vakushandisa pfuti kuti vagadzirise magakawa avanenge vainavo nevashandi. Asi chikuru chiri kunyanya kukonzera kusawirirana, kusashanda zvakanaka pakati pemaChina nemalocals, avo vari kupiwa mari shoma shoma, vari kumbunyikidzwa kodzero dzavo, vamwe vacho vanorohwa pavanoda kubvunza mari dzavo vakubuditsirwa pfuti.
Dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo vamagumo?
Dambudziko iri hakuna mumwe munhu angarigadzirisa kunze kwehurumende zvikuru sei vari pamusorosoro pehurumende vatingati president nemadeputy avo necabhineti yavo. Nekuti maChina kana achiuya kuno vari kuuya vakwizviwa nevatungamiri venyika kuti uyai kuno kune mainvestment opportunities. Chatisiri kuziva isu ndechekuti kana vauya muno vari kuudzwei nevatungamiri, uye vatungamiri pavari kunzwa nyika yese ichichema kuti tiri kumbunyikidzwa kodzero nemaChina, zviri kusvikawo here munzeve dzavo, uye matanho avari kutora ndeapi? Saka kwazvananga iko zvino izvi ndekwekuti ticharamba tichiona mhirizhonga iyi ichiwedzera. Zvinova zvinofanira kuti president Mnangagwa vagare pasi nemapurukota ehurumende vonyatsa kuongorora zviri kuitika izvi, vogadzirisa angavari magwaro anoshandiswa nekuti vazhinji vacho machina havatorina magwaro zviri mumaparliamentary reports kubva kuna 2014 kune machina akawanda vari kushanda muno vasina maresidensi saka vari kufanira kuti paitwe screening macriminals makoronyera echichina vakazara munyika vanofanira kudzorerwa kunyika kwavo
asi muzinda wechina kawamaguhu unogara uchiti kazhinji masangano akazvimirira oga nevamwe vainoti vanotsigira hurumende yeamerica ndo vanowanzoshora mashandiro emakambani ekuchina vachiti havo makambani akawanda anoteedzera mutemo
uku kwakungotaurawo kuita kwevashaya kutsvaga uta nemugate
mukuru werimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu vari munzvimbo dzine zviwanikwa recenter for natural resource governance vafarai maguhu vari parunhare kuguinea nablessing zulu westudio 7 vaimbo vamaya vechitungwiza valove more maiko vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nezuro mushure mekusungwa nemusi wechipiri vachipomerwa mhosva yekutungamira kuratidzira kwakaita vanhu kuzengeza nemusi wechipiri vachiti havawirirane nekuti bumbiro remutemo riwandudzwe kuitira kuti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa varambe vachitungamira nyika vachuchisi vakati vamaiko nevamwe makumi mashanu vasati vasungwa vakaratidzira zvisiri pamutemo vachiimba kuti 2030 tazviramba siyanai naechamisa uye pasi namunangagwa magistrate vadenis mangosi vakapa vamaiko mukana wekubvisa madhora mazana maviri semari yechibatiso mukuziya nezvenyaya iyi mavelas muhlanganya uye westudio 7 abata gweta ravamaiko vatapiwa muchine ripi vanova nhengo yesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu rezimbabwe lawyers for human rights
vamaiko vakasungwa musi wa21 january kusendimerit musi wa22 vakabva vaiswa kurend order kuharare center vakazoiswa kukoti nezuro kutungurira magis cort vamisa pamberi kwedare vakapa chikumbiro chokuti vatonge vachibva kumba chinova takatambirwa nedare vakanzi vabhadhare $200 sechibatiso vakanzi vanofanira kuripota kupota vachinomakisa register kusendimerit police station kamwechetepa uri muti wefriday wega wega zvinoreva kuti vatotanga nhasi kuenda kunoripota kumapurisa vakanzizi vasakanganisa kuferefeta kuri kuita nyaya nemapurisa vakanzizi vape mabharani edare epaspoti ravo kusvika pachapera nyaya iyoyi uye vakanzizi vanofanira kugara adres yavakapa kumapurisa avakasungwa
saka pari zvino zvamira sei uyezve vamwe vavanga vainavo vakafambawo sei
tiri kuti vari kunenedzerwa mhosva yekuti ivo vainge vari pamwe chete nevamwe vanosvika makumi mashanu wasungwa izvezvi ndivo chete vamaiko vamwe avo vari kutsvagwa nemapurisa
zvamira zvakadai vari kutarisirwa kudzokera kumatare riini
vari kutarisirwa kudzokera kudare musi wa17 mwezi unouya
muri kutarisira kuti pavachadzokera kumatare zvichafamba sei
panenge pachiongororwa kuti mapurisa vaferefeta nyaya kusvika pakadini kana mapurisa vapedza kuferefeta nyaya kana vachuchisi vachiona kuti pane nyaya inokodzera kupinzwa mudare ndopatinenge totaura zvokuti taakupiwa here zuva richatongwa nyaya iyi but kana takatarisa nemapepa akaiswa pamberi pedare nezuro mapurisa vari kuti vanoda kusvika musi wa23 mwedzi unoyu kuterefeta ende vanotarisira kuti vanenge vapedza kuterefeta saka zvichida pamwe kuda pavachazoenda kukoti pamwe vanenge vapedza kuferefeta nyaya vachichisi vofefeta nyaya kuona kuti inokodzera here kupinzwa mudare kana ichikodzera tinenge takufanira kuti vachipiwa musi uchazotongwa nyaya yavo
vatapiwa muchine ripi vanova nhengo yesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu rezimbabwe lawyers for human rights vari parunhare kuchitungwiza namavelas muhlanganya uye westudio 7 magweta ari kumirira vagari vepaarnold farm purazi rinozivikanwa nekuti manzou riri kumazove kumashonaland central ari kuronga kuendesa gurukota rezvekurima vaanxious masuka kumatare achivapomera mhosva yekusaremekedza mutongo wedare repamusoro Dare repamusoro rakati amai Grace Mugabe, mudzimai wevaiwe mutungamiri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe, vasadzinge vanhu ava nechisimba uye mapurisa akaripiswa nekuputsa midziyo yavo. Costa Nkomo, West Studio 7, akashanyira nzvimbo iyi ndokutipa nyaya inotevera.
Gweta rinomirira vanhu ava rekudhonza Nkomo and Mutangi Attorneys vaMoses Nkomo vaudza Studio 7 kuti zviri kuitwa navamuhadhi zvekumbunyikidza vanhu ava uye kuvabvisa panzvimbo yavakagara hazvisi pamutemo. VaNkomo vatiwo vari mubishi kugadzira matsamba ekuendesa vamasuka kudare repamusoro reHigh Court.
Izvezvi tiri kugadzira mapepa okukwidza minister weLands kuti zvaari kuita kupa vamwe vanhu matsamba. Isusu takamunyerera tsamba kubva kuna 2018 matsamba acho tinawo kuna 2017, 2018 na 2021. Ipai vagari ava mapepa okuti vagari zviri pamutemo, izvozvo hasati zvaitika. Asi kwakuya vamwe vanhu vane ukama nevari munezvematongerwo enyika ndovari kuya nemapepa.
Mutungamiriri wevagari vepamanzou vaDenboy Chaparadza vanoti vamuhadhi vari kushanda nemapurisa kuvashungurudza.
Tiri kunyanya kushungurudzwa navamafinyandira muhadhi wakuti inini ndini ndava nekodzero yokushanda. Kana tikada kuti tigare pasi tichionesana nevamwe wari kubva wadana porisi.
Mumwe mugari wepapurazi iri amai Tapiwa Katsamudanga vaudzawo Studio 7 kuti mwana wavo mukomana ane makore 15 akasungwa nemapurisa achipomerwa mhosva yekuti ainge afushira makomba ewaya ari kucherwa navamuhadhi papurazi iri.
Shuwa mwana akakandwa mukati akaswera arimo vachimushungudza vachimusungirira kunhengino cheni vachimurova vachimubvusira kuti ataure pamwe waifungidza kuti achachinja statement kusvikira gweta redu razouya ndorikazoita kuti mwana abude.
Vanhu ava vanotiwo zvipfuwo zvavo zvakaita semombe zviri kutorwa zvichiurayiwa senzira yekuvarwadzisa kuti vabude mupurazi iri. Amai Tendai Mazhara vanoti kubva pakutanga kwegore rino varasikirwa nemombe dzinosvika 5 idzo dzakaurayirwa muwaya yakaiswa navamuhadhi.
Takatorerwa mombe dzinokwana kuita 5 mudanga, madhonza maviri ane hadzi nhatu dzine mazamu, ndobva dzanourayirwa muwaya mavari kukomberedza imomo.
Kunetsana pakati pavamuhadhi nevagari vekumanzou kwakatanga gore rapera mushure mekunge gurukota rezvekurima vaNCS Masuka vapa vamuhadhi tsamba yekugara nekurima papurazi iri. Studio 7 haina kwanisa kunzwa kubva kuna vamasuka navamuhadhi sezvo vose vange vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi gweta ravamuhadhi vaTimon Tabana vaudza Studio 7 kuti vagari vemumanzou ava havana mvumo yekugara papurazi iri.
Ngavakupei order yake ya 2017 inorelate to them. They don't have that order. Muhadhi ane permit yakaishwa na minister of land. Ndiye ari kushandisa kungobvisa nhaya. Vanhu ungati iwe usina operator, woti kune munhu ane operator anzi iwewe ndisiye ndiripo kana ndipo mugari hazvitombanyanyi kuda losi.
Kunyange hazvo mutauriri wemapurisa wedunhu reMashonaland Central Inspector Milton Mundembe vati hofisi yavo haisi kuziva nezvenyaya iyi. Magweta ari kufambisa nyaya kubva kumativi ese atenda kuti vanhu vari kusungwa uye vamwe vavo vakatomiswa pamberi pedare remagistrate kuconcession kumazoe. VaMundembe vakurudzirawo vagari ava kuti vaendese zvinyunyuto zvavo kuhofisi yavo.
I'm not aware ane zveiyoyo yekuuya mutaura yeku anotifamu iyo. Kuno kwatindakana any complain maybe mukati waripeya kuti ngavauye kuofisi yangu ndisinoyo tinotambira macomplains ese eprovhinsi pei nhamba dzangu vauye vanhu ivovaya.
Papurazi apa pane vanhu vanosvika 300. Purazi remanzou raimbochengeterwa mhuka risati ratorwa nechisimba nevatsigiri veZANU PF kumakore ekuma 2000 munguva yehondo yeminda. Ndakamirira Studio 7 mumazoe, ndini Costa Nkomo.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakadoma vaBrent Bozell kuti vatungamire mabasa pakambani yeUS Agents for Global Media iyo inoona nezvekushanda kwenhepfenyuro yeVoice of America. VaBozell munyori uye vakavambawo kambani inonzi Media Research Center iyo vakati inenge ichipa maonero akasiyana nemapepanhau anoda kupa kodzero dzinonzi adzienderane netsika dzechinyakare dzemuAmerica. kuti vatange basa vabozel vanofanira kutanga vatambirwa nedare resenate hapasati pazivikanwa kuti vachaenda kudare ririni sezvo pari zvino riri kumbobvunzurudza vakasarudzwa navatrump kuva makurukota vabozel vakanyora padande mutande rex kuti kudongwa uku chiremekedzo chikuru Vatereri, echino ichiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu pa VOA Shona WhatsApp channel yedu nepa Facebook page mazuva ose. Kana muchida kubatana nesu padande mutande re WhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu muenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisawo kuenda pa Facebook page yedu patinokupai link ye WhatsApp channel ye VOA Shona. Govana ine vamwe nhau dzestudio 7 dzinotema dzisina divi radzakarerekera. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa anoshanda mubazi rezvekupinda nekubuda kwevanhu muAmerica veImmigration and Customs Enforcement kana kuti ICE nezuro vakasunga vanhu vasina magwaro ekushanda muAmerica uye zvizvarwa zveAmerica kuNewark muNew Jersey. Meya veNew Jersey vaRats Baraka vanoti mumwe akasungwa ainge atombori muuto. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vakashandisa masimba avo kudzika mutemo wechimbi chimbi kuti vape mapurisa masimba ekusunga vose vari muAmerica vasina magwaro akakwana. Mutauriri weICE ati mubasa ravo vanogona kusunga zvizvarwa zveAmerica asi vati vanokumbira vanhu kuti vavape zvitupa. Mutauriri weWhite House Caroline Levitt anoti vanhu mazana mashanu nemakumi matatu nevasere vakasungwa nezuro. Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump mumashoko avo ekutanga kunyika semutungamiri wayo wechimakumi mana nenomwe vakati vanodzoka pautungamiri vaine chivimbo netariro yekuti vari kwekutanga kwenguva itsva inofadza yekubudirira kwenyika. VaTrump vakati rusununguko rwedu uye kwakananga nyika yedu kune mbiri hakuchatadziswi kusvikika. Vakatiwo isu tichakurumidza kudzorera kuvimbika kugona uye kuvimbika kwehurumende yeAmerica. VaTrump vakati rwendo rwekutora nyika ronga rusiri nyore. Vakati mwedzi mishomana nachete yapfuura mumunda wakaisvonaka kuPennsylvania, bara remhondi rakabvarura nzeve yavo asi vakati vakanzwa panguva iyoyo uye vanotenda zvakatonyanya iye zvino kuti upenyu hwavo hwakaponeswa nechikonzero. VaTrump vanoti vakaponeswa naMwari kuti vaite kuti America ive huru zvakare. Vakati ndicho chikonzero zuva rega rega vachifamba nechinangwa nekukurumidza kuitira kudzosa tariro, budiriro, kuchengetedzeka nerunyararo kuzvizvarwa zvemarudzi ose, zvitendero zvose neruvara rwose. VaTrump vakazivisa kuti vachatanga temu yavo nekusaina mitemo ine chitsama yekutanga kudzoreredzwa kwakazara kweAmerica uye kuvandudzwa kwehungwaru. Pakutanga, VaTrump vakatara kuti kumugano kwenyika kuchamhembe kune dambudziko rinoda kugadziriswa nechimbi chimbi. Izvi zvinotanga nekudzosa mamiriyoni emakororo evatorwa kunyika dzavakabva. VaTrump vakatara zvikwata zvevanotengesa zvinodhaka semasangano ematororo ekunze. Mukuedza kudzikisa pasi kukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation, VaTrump vakatara nyaya yemhando dzemoto sedambudziko rinoda kugadziriswa nechimbi chimbi kuitira kuti vakurumidze kuchera mafuta negasi zvemuAmerica. Vakati America ichava zvakare nyika inogadzirwa zvinhu uye iine chimwe chinhu chisingazombofi chave neimwe nyika zvayo inogadzira zvinhu, hunove huwandu hwakakurisisa hwemafuta negasi kupfuura chero ipi zvayo nyika pasi pano, uye vakati vachashandisa huwandu uhu. vakavimbisa kuti semuna 2017 vachavaka zvakare mauto akasimbisisa asati amboonekwa pasi rose. VaTrump vakati vachapima kubudirira kwenyika yavo kwete chete nehondo dzavanokunda asi nehondo dzavanopedza uye pamwe zvakanyanya kukosha hondo dzavasingambopindi madziri. Vakati America ichatora zvenzvimbo yayo yakakodzera senyika huru ine simba rakanyanyisa uye inoremekedzwa zvakanyanyisa pasi rose, zvichakurudzira nekushamisa nekuyemurwa nepasi rose. Vakati vachamira vakashinga vachirarama vachidada uye hapana chichamira munzira yavo nekuti zvizvarwa zveAmerica. Vakati ramangwana ravo uye nguva yavo yekubudirira ichangotanga. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica anda kuverengerai. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Pastudio 7 ana mukoma Jonga, tokumbira mutiziisiro utungamiriri hwedu nevose vari kutsigira kuti term extension iitike kuti vamunangagwa vafire pachigaro. Aiwa, ruzhinji rezimbabwe harisi kuda izvezvo. Chinhu chinenzi ruzhinji rezimbabwe havazi vanhu vari kudya namunangagwa, vari kuita corruption namunangagwa. Zvinzi ivowavo Zimbabwe yataura kuti vamunangagwa ngavarambe vari pachigaro. Zimbabwe inamboda. Zimbabwe inotaura pamaelection paya pavanhu vese pavanovhotera chamisa paya. Zvibirirwa zvinzi munangagwa ndawe ndepanotaura Zimbabwe. Saka hazvikwanisi kuti Zimbabwe yese inzi yataura kuti vamunangagwa ngavarambe varipo. Iyo Zimbabwe yese isingatodi. Nandida hangu zvepolitics but zveterm extension zvandirwadza. Hatiri kuzvida izvozvo. Kana vakasiya nhasi kana mangwana chaiti ngatofari Zimbabwe.
Kandiva naJobo Scala, kana muchizviziva henyu kuti ZANU-PF ndo zvairi, sei muri kupandukira chamisa? VanaJobo Scala, mukutoziva henyu kuti ZANU-PF ndo zvairi, vanhu mapedza mapandukira chamisa, munhu ari kuda kuti vana veZimbabwe vatoyambuka, imi ndiwo munhu amukupandukira uyoyo. Munozviitireika ndimi? Opposition parties ine maproblema akawanda. Vana Johana Mamombe, zuro ndizuro pano makashungurudzwa neZANU-PF iyeye, asi takakuona izvi muri kufamba kwamunangagwa. Unotoshayiwa kuti vanhu ava zvinombofamba sei chaizvozvo. Saka unofungidzira kuti oraiti kana uchienda ikoko kuna Tokozani Kupe munaizoziva ZANU-PF zvairi, but munoenda ikoko musvika mondoita kufamba kwamunangagwa kwamuri kuziva kuti isusu hatisi kuwirirana nazvo zvekuti ZANU-PF irambe iri pachigaro.
Mangwanani mangwanani paVoice of America Studio 7. Tinokutendai nenhau dzamunotipa, tinokutendai nezvamunopa kuvanhu. Ini ndoda kutaurawo pamusoro pevanhu vari kunze vari kuti vamugabe vamunangagwa, sori, vamunangagwa vange vachisvika 2030. Nhau iyi maonero angu nekuda kwemutemo wemuZimbabwe ndikutaona senhau yakabudirira kudhara. Asi inini maonero angu ndokuti nhau iyi hatiipasi, but maonero angu inini ndinotaurawo kuvanhu veZANU-PF. ZANU-PF iyo yega pachayo yadii hayo kuti ndiyo ibhane kongresi yayo yokuzotsvaga mumwe mumiririri wemaelection 2028. Voita zvavaingoita pakuti vamugabe ndivo vaingoramba vachimiririra ZANU-PF. Ivo voramba kutsvaga mumwe achareplesa vamunangagwa pasi maelection oiitwa. Ivo kuZANU-PF ndovari kudoti vamunangagwa varipo, but kune vamwe vanhu hatisi kuda.
Zvino zvinotoshamisa, zvinotokashikamadza kuti tinowana chiwenga achitaura nyaya yecorruption muZimbabwe. Corruption haina kutanga kunhasi zvekuti zvingaita sekuti isurprise kwaari. Corruption yagara ichingovako kubvira makare nemakare, but solution yekuipedza ndo yavasina nekuti ivo ndo vanoita huori. Saka chiwenga ngarege kuti patisaita sekunge isu hatina pfungwa dzekugona kuona kuti zvinhu zviri kutaurwa izvi hazvina musoro. Vese varida corruption vanozivikanwa ende hapana ari kusungwa. Saka musatishungudza neZANU-PF, titiye takadaro.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera panhamba idzodzi kwete kutumira mashoko.
Gitchi was a Friday, my darling. Was a Friday.
Muchirongwa chedu chema gitaro chasondo rino, tinokupai hurukuru nemuimbi weze chitendero, Samist Lamont Dube, rekuzwarwa Tokumo Lamont Dube. Gati ngwe hurukuru ya aita na Ivan Zisininga wa Studio 7. Ona nitatuta kurai,
ngati zvinhu zvokuimba takakura nazvo nokuti tiri vadoko takanga tichiimba kukereke zvokuti taigara tichikurudzirwa nevanhu maringe nekunzwa kwavaiita tichishaura asi zvokuzopinda mustudio ndakatanga mugore ra2019 kuzosvika patiri nhasi
bereki hama shamari vaiti kudii mchitanga kuita zvemagitare
nekuda kwekushumira kwataita murikidza nekuimba tichiri vadiki patakatanga kuzopinda mustudio hazvina kuremera vabereki vangu pamwe chete nefamily kuti vandikurudzire nekuda kwekuti vaizviziva kuti mwana wedu uyu zvokuimba zviri maari
kuitambira sei mimhanzi yamuri kurova
mugore ratasiya ra2024 vanhu vakagamuchira music yedu zvinoshamisa zvakatotishamisawo neso zvatakanga tisina kutarisira uyezve nekumakereke vanotikurudzira uye vari kufara nebasa guru ratiri kuita
ko matambudziko amunosanganawo nawo ndeapi
ndingati pari zvino machallenges atinawo akatiwandei mazhinji acho achikonzerwa nekushaya zvikwanisiro sevanhu vachangotanga kupinda mune zvemumhanzi saka tinomiswa zvakawanda zvatinenge tichida kuita nekuda kwezvikwanisiro zvedu
vangade kunzwa zvizhinji kubva kwamuri mimhanzi yenyu kukufolowai vanokubatai kupi
kune vanoda kundibata ndinowanikwa panhamba dzinoti +27749058621
mune mashoko here amunoda kusiyirawo vatsigiri venyu nhasi
shoko andinoda kusiyira kuvatsigiri vedu ndeyekuti tinokutendai zvikuru vatsigiri vapisawo Miss Lamont Dube nokutitsigira kwamuri kuita uye rutsigiro rwamakatiratidza mugore ra2024 chishuwo chedu kuti murambe muchitisapota tinokutendai zvikuru
What's a Friday chitipai kamwe chete kamunoda kuti timborova nhasi
nziyo yandinoda kuti muuridzire kuvatereri ngeinoti chero ndiri dhongi
Kamuchidwa kambo kanonzi chero ndiri dhongi manzwawo hurukuru yaitwa naSamist Lamont Dube naIvan Zisininga weStudio 7 tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya asi musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na8pm apo nhasi tiri kutarisa kutyorwa kwekodzero dzevashandi kunonzi kuri kuitwa nezvizvarwa zvekuchina munyika sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi hurumende yoferefeta kunetsana kwezvimwe zvizvarwa zvekuchina nevashandi mapurisa osunga vari kuratidzira kuti bumbiro remitemo rivandudzwe kuti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa varambe vari panyanga america yatanga chirongwa chekusunga vose vasina magwaro ekugara munyika iyi zviri pamutemo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro ndini jonga kandemiiri ndiri muwashington dc ndekusiyai muina Gibbs Dube
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 24 kuZibandlela 2025 nguKeith Stube. Endabeni zethu namhlanje.
Kundawo engisebenza kiyo ababhadali abantu kuhle imali eziqondileyo, njalo siyabona emaphepheni bekhahlameza izisebenzi.
Amapolisa asebophe isizalwane sakwale China esidubule isisebenzi oqatshangelwa ukuba besitshontsha inhlabathi elegolide.
Saphongubona bethutha izimpahla zabo behamba. Ha ukuthi basivalelise abasizo. That's asiphongubuza kwaizisebenzi ukuthi kanti kuyini okwenzakalayo. Bathi hayi bathe mhla ka 29 December they'll be back.
Sokumele ukulungiswa kwedamu elikhulu elezeminya enkayi ebese elisakhiwa ngukhulumende. Kulungiselelwa ukhetho olukhulu eZimbabwe lwenhlanganiso yenguqu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa asebophe isizalwane sakwale China esidubule isisebenzi uMthandazo Sibanda eBenyamp Mine eVilaphosi oqatshangelwa ukuthi ubetshontsha inhlabathi elegolide. Kulomunye njalo obotshwe ngamapolisa odabuka kwele China uLeo Haifeng owenkampani yeMing Cheng Sino Africa Mining Investments okuthiwa wethuselela ngombhobho uMnumzana Kholwane Dube emgodini osenkabazwe. Utube kubikwa ukuba wayecela ukubhadalwa iholo lakhe. UHaifeng uthi uDube wamgwazange okapi enyaweni. Kulama videos abhodabhoda enkundleni zokuxhumana athengisa ukwehlela uDube loSibanda. Kubikwa ukuba zinengi izisebenzi ezigadlanyezwa ngabadabuka kwele China. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphatha amandla zemigodi le kanye lamagqoda amela abasolwa laba. Sixoxe lengcwadi ebona ngenswelo lezikhalazo zikaZulu uMnumzana Davis Ndumiso Sibanda weStrightways Management Services.
Babadube siphakathi kobuzima ngabantu abaphuma elizweni leChina. Kundawo engisebenza kiyo ababhadali abantu kuhle imali eziqondileyo, njalo siyabona emaphepheni bekhahlameza izisebenzi bezitshaya njalo. Kodwa kusethusayo kathesi yikuthi emsebenzini umbhobho ubuvela ungangeni, kodwa amaChina ayavunyelwa ukungena le mbhobho emsebenzini kungabi nje indaba zalutho. Kunzima ukuthi izisebenzi eziningi zikhulume ngendaba zamaChina. Ungakhangela ilizwe lonke eZimbabwe, amaChina woyiwo wodwa avunyelwa ngamakhansili eZimbabwe ukuthi ahlale lapho okusetshenzelwa khona esingathi ngama-industry site. Yiso isi into ekutshengisa ukuthi abantu laba bavele bengaphezu komthetho welizwe leZimbabwe.
Nga sukangeleke pho izisebenzi kumele zenzeni baba Swati?
Lapha ayisiyo nto engabanjwa yithi abakhuluma ngezokusiqhatshwa lokuqhatshwa. So kumele kuye phezulu kuhulumende. Uhulumende weZimbabwe abone ukuthi nxa evumela abantu bele China ukuthi bazengena basebenze elizweni lethu, basiphathe njengabantu balandele imithetho yelizwe eyezisebenzi, kumbe bahambe khona eMinistry of Labour befika bafundise ukuthi bazasebenza njani. Njalo nxa besebenza kube le ndlela zokuthi bahlolwe kumbe singakuthi ngesilungu ngama-inspections ukuthi kusetshenzwa njani. Ngoba kulesi sibhange esihlezi kiso vele bona basebenza bengaphezu komthetho weZimbabwe. Akulanto abayenziwayo ngaphandle kokuthi uze kuthiwa lo udiphothiwe. Lo udiphothiwe kodwa sake sibone okuthiwa ibhadali isebenzi azibhadale ngendlela abhadalwa ngayo. Okwalesi sibhange abangaphezu komthetho, sokumele sikhale kuhulumende kumbe kukhabhinethi khona ngale banike umthetho ozakwenza ukuthi lapho abantu bavela kwele China basebenzi bengaphansi komthetho yaleli ELEP.
Lake la kuzama yini khonokho Osmani?
Abalungu bathi ngubani ozafaka umango ibhela, singamagundwane.
Lo ngumnumzana Davis Ndumiso Sibanda, ingcwethi ebona ngezikhalazo zezisebenzi, ubexoxa leStudio 7 ekobulawayo.
The Voice of America, VOA.
sokumile ukulungiswa kwedamu elikhulu eleziminya enkayi ebelisakhiwa nguhulumende ngenhlonso yokwenqabela uhlupho lokuswelakala kwamanzi esigabeni lesi. Lokhu sokudanise izakhamizi ebezilethemba lokuba zisasebenzisa amanzi ekuthuthukiseni indawo le obekusungulwa khona inhlelo ezitshiyeneyo. Kubika uNokutaba Dlamini.
Izakhamizi lezo zithi abakhi bedamu leli abeZimbabwe National Water Authority baqala ukususa imitshina yokugebha izimota kanye leminye imitshina ngenyanga kwaLwezi kungela sizathu esatshelwa inkokheli yezigaba kanye lezisebenzi. Sixoxe lomnumzana Jeffrey Sibanda wakwasebenza eziminya ngokwenzakalayo othi kakucaci ukuba umsebenzi uzaqhubekela phambili nini, njalo ngokuna kwezulu imbundu yedamu leli eChangane isiqala ukudilikela.
Kulefutrola A1 yafasiwe khona.
Umnumzana Lameki Dlamini sakhamuzi seMenda uthi ulokudana ngohlelo lweziminya ngesizathu sokuba amanzi aluhlupho enkaye.
Lo nyaka futhi kuyaphinda kubuyela endlaleni ngoba isikhathi esiningi inkomo zaloma ngoba zisidla eChangane. Manje eChangane lena kufukuluye umhlabathi wonke kwafukulwa kwafula, akusela ndawo yokuthi inkomo zidlale. Inkomo vele zibhoda lamaguma khona.
Sixoxe njalo lokhansila kaWard 28 umnumzana Nomendebele laye othi basemnyameni ngokwenzakala ehlelweni lweziminya.
Saphongubona bethutha izimpahla zabo behamba. Ha ukuthi basivalelise abasizo lathi asiphongubuza kwaizisebenzi ukuthi kathi kuyini okwenzakalayo, bathi hayi bathe mhlaka 29 December they will be back, bachiya kunjalo. But okwasidanisayo ukuthathwa kwempahla.
Ukhansila kaWard 19 umnumzana Thubelihle Mabuza Ncube laye uyangeza.
Abazange babuye ukusitshela ukuthi banjele njengokhansila nginje ukuthi sesihamba silapha sihanjiswa yikuthi lokuthi.
Unobhala webhuku lakweLiver Khumalo eMenda unkosikazi Sitshengisiwe Sibanda uthi nabo basemnyameni ngokwenzakala eziminya.
Sifisa ukuthi liphumelele idamu, lakhiwe idamu, sithole ukusila, besizayenza izingadi okuzasincedisa labantu abaningi abangasasebenziyo bebesebenza edamu.
Loyiso sikaDlamini ukuba idamu leli lakhiwe.
Ngoba nxa abantu bezafelwa zinkomo baphinde baswele umsebenzi, kanti bazaphila ngani ngoba inkomo lapha ziphelile. Namanje amathambo masihamba egangeni acwela inkomo zilambile, akunamanzi, hayi azidli lutho.
Umnumzana Richard Moyo ohola isabelo seMathebeleland North uthi uhulumende ubengasela mali yokuqhubekela phambili ngokwakha idamu leli.
Abese ukontractor sezwele ukuthi ebehlezi kungaswela ama-disbursement ama-funds ilokhu zeni siphelile i-budget. But ngithemba ku-budget yona le iyalo nyaka ka-2025 sikhangelela ukuthi igwayisha ngani demu inikwe imali iphele iziminya demu i-continue ichova lapho ukuthi idlalo la idamu lelo liphele.
Ngokutsho kweziphathamandla zikahulumende ezikuhlangothi lwe-Transport and Infrastructure Development, idamu leli kanye lezinye inhlelo ezigoqela ukuphehlwa kwamagetsi le-irrigation lizakwakhiwa ngezigidi zamadola emeluka ezedlula kancane ikhulu lamajumi amathathu amadola 132 million. Idamu leziminya ngelesibili elakhiwa nguhulumende kusabelo seMathebeleland North ngemva kukagwayishangani yona layo ekhangelelwe ukwenqabela uhlupho lwamanzi kubahlali bakobulawayo lezinye izigaba zeMathebelelande. Uhlelo lweGwayishangani lwasungulwa ngomnyaka ka-1912 lwaphindwa lathathelwa phezulu iNational Matebeleland Zambezi Water Project. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi ngingunokuthaba Dlamini.
Sizasikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Kulabaphikisayo kwele Chad abathengisela emigwaqweni besola impumela yokhetho olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe. Ere Russia lele Ukraine ahlaselana okumangalisayo ngezidizamtshina ezithwala amabhomba ama-drones ezabelweni ezithiyeneyo. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Wezibhatalene leMelika, amapolisa aleli lizwe aseqalile ukubopha abantu abangelamaphepha ngobuningi ebabuyisela emazweni abo. Ithatha isifungo sokuqala umsebenzi ngomvulo, umongameli Donald Trump usayine iziqondiso ezithiyeneyo ezigoqela esokuqinisa isandla kudaba lwabantu bokuza abangela maphepha afaneleyo. Kulezi zalwane zakwamanye amazwe ezidlula izigidi ezilijumi 11.7 million ezihlala eMelika ngaphandle komthetho. Uhulumende kaTrump wethule imifanekiso etshengisa abanye babantu ababotshiweyo begada indizamtshina zebutho sebebuyiselwa emazweni abo. Abezindaba abeReuters babika ukuba ezinye izizalwane zaseMelika ezilamaphepha zibanjwe ngamapolisa ezibabuzisiza ngokuthi zilamaphepha afaneleyo yini. Kusenjalo, umthethondaba izolo unqume ukuba asikho emthethweni isiqondiso esethulwe ngumongameli Donald Trump esiphuca ubuzwe beMelika abantwana babantu bokuza abazalelwe kuleli lizwe. Esethula isinqumo sakhe, umahluli uthe kusobala ukuthi umlayo lo wephula isisekelo sombuso welizwe, iConstitution. Sikasizwe imbono kahulumende weMelika.
Kwimizamo emitsha yokuphoxa ilizwe leRussia ukuthi lingadali izimpi lokuthi lizifikele kuzijeziso zama-sanctions, eleMelika selijezise abantu lamankampani alelo lizwe afika phose amakhulu amabili lamachumi amahlanu 250 abasekela eleRussia kwezomvikela lokuhloma lelo lizwe ngezikhali. Abantu lamankampani abavumela eleRussia ukwenqaba izijeziso ngabanye asebeqotshwe ngeleMelika. Umzekeliso ngodaba lwebhanga yeKeremet eKyrgyzstan. Kusukela ngehlobo eledluleyo, iziphathamandla zeKeremet zasebenza ndawonye lezeRussia ePromSivers Bank, kunkampani yePublic Joint Stock, ibhanga elalitheswe izijeziso ngeleMelika. IKeremet Bank yancedisa eleRussia ukuthi livike izijeziso ngokulibhadalela indleko emngceleni lapho eleRussia elalingelamvumo yokwenza lokho. Ngasikhathi sinye, ugatsha lweMelika olwezemali lethesa kutsha abanye izijeziso labuyisela ezinye kubantu lamankampani abenza okufanayo phakathi kweleRussia leleChina. Uhulumende weMelika waqopha njalo inhlelo ezithile ezokuncedisa eleRussia ukuthi lithole lula impahla ezingavunyelwa mahlayana. Umzekeliso, iRussia leChina yabeka indawo lapho amazwe lawo mabili ayevumela ukuthi kubhadalelwe lezo mpahla emngceleni ezazingaphansi kwesijeziso kungasetshenziswa imali ezaveza lokho. Okokugcina, eleMelika lijezisa amanye amankampani eRussia lisebenzisa umthetho we-executive order ngokusebenza kunhlelo zemali kumnotho weRussia, ukusebenza kugatsha lwezamandla amagetsi kumbe kwezomvikela lezihambelana lalokho kweleRussia. Okwenziwa ngeleMelika yikuphambula imizamo yeRussia eyokuthi ivike izijeziso ifinyelele impahla zokukhanda izikhali zempi yayo leUkraine. EleMelika lizasebenzisa konke okusemandleni alo ukuthi liphazamise usekelo olutholwa yisigodlo samabutho eRussia, njalo livimbe ukuthi iKremlin yenelise ukusebenzisa inhlelo zemali ukuthi ithole inzuzo yokusebenzisa kumpi yayo leUkraine. Siyasekela eleUkraine nxa livikela abantu balo lobuzwe balo ekuhlaselweni ngeleRussia khona okwakuvele kungelasizathu esiqinileyo.
Kwezemidlalo, inhlanganiso yenguqu eZimbabwe Football Association ikhangelelwe ukuba kusasa izaqhuba ukhetho lukamongameli umsekelo wakhe labazangena kuziFA Board. Ukhetho lolu luzaqhutshwa ngesikhathi iqembu lelizwe leZimbabwe Warriors lidlalela imidlalo yalo eqakathekileyo emazweni angomakhelwane. Kunengi okhangelelwe ukuba kuzaphuma kukhetho lukamongameli okuncintisa khona abayisithupha abathi uPhilimoni Matshana, uNqobile Magwizi, Marshall Gore, Martin Kweza, Makwinjiso Maphiri, loTwine Phiri. Ukhetho lolu luqhutshwa yiZipa Normalization Committee ebambisana leFIFA. Bonke abancintisayo banikwe ithuba lokukhuluma leStudio 7, abanye babo bathi kabakhulumi emsakazweni lo. Sixoxe loSomaphiri kanye loGore. Nanku okwethulwe nguSomaphiri.
Ku-administration lapha ngikungani kule problem. So bezama ukuthi lathi since sile knowledge le since we have been involved in football since sizalwa until today. So bezibona ngani since isikhathi sesisilethile sodwa manje saphumelela kwaba le chance. So I think it's high time ukuthi lathi singene sizama ukuthi sincedise. It's a pity because ibhora lethu selihambe emaweni. So sesizongcola ukuthi ngani siyazama ukuthi silibise back.
Singathi kwena okubisayo sibili ozathi naku phela abantu beZimbabwe kwenza kulethe ebholeni. Kuyini?
Thando, a lot of abafana abancane kathesi akusela platform right ukuthi abafana bayeza into lezi ngendlela because akula bantu abalothando ukuthi babangenise endleleni esikhule ngayo thina ukuthi no nasi indlela abafana yenzani kanje yenzani kanje. Kathesi abafana into abasebezenza so udakwa amankazana ungabona lawo same thing. So we have to assist boy child le girl child le ukuthi bangene endaweni right sisebenzisane sincede umuzi wethu wenza ukuthi ukhule uye phambili. Thina ukuthi size sibe ngabantu kathesi nje ngenxa yebhorana leyo.
Ye bakhona bazathi oSomaphiri uMakhwinje wayevele ngasabonakala ebholeni la uzawuphendula sithi nabantu bakhulunkulu.
Hayi ebhoreni bezikhona ukuthi nje bebengaziboni, we are just doing it on the sidelines. Besincedisa u-friendly academy ekhona eHarare. Everyone knows about it. We have sent a lot of kids abroad and bencedisa lapho all the time.
Ye nxa sesijula futhi sikhangela khonokho ke othi uzakwenza siyabona ukuthi ufuna ukuqhuba uhlelo lokuthi abantwana abasakhulayo bangene kulokho okuthiwa i-junior policy. Khuluma ngakho
sisi. Yes, yes, asizama ukuthi sincede because ungakhangela ibhora katest ayiso into yano ukuthi esasinjengakudala ukuthi kwakuyi-passion that is okuyi-brand. So abantu banga-understanda khona ukuthi sokuyi-brand. We can actually ukuthi umuntu ayenza imali these days, you don't have to be a doctor or engineer. Nxa ungalidlala kuhle ibhola lakho unetshwe abafana laba benziwe ngendlela ezi-right both the girl child and the boy child. You can go a long way in actually becoming someone. Khangela abantu abanjengabo, if I may make an example or not, akadli isikolo but is one of the best paid players in the world.
Siyabona nenkundla zomdlalo wenguqu kazikho eZimbabwe nxa kudlalwa ama-international matches. Ungakulungisa njani ungangena kuziva khonoko?
Lapho kuyasukuzeni sihlalisana amakhanda phansi lama-stakeholders layo uhulumende lama-council sibone ukuthi singancedisana njani.
UGore yena uthi uzimisele ukulungisa inhlanganiso le njalo lokuvuselela imidlalo yonke yenguqu.
I want to become the FIFA president because our football has suffered a lot. If you recall, just a few months ago, we had been suspended from international football because of a lot of misgovernance and a lot of issues of poor maladministration to the game.
Nifisa ukuba ngumongameli weFIFA ngoba imidlalo yenguqu ikhutshwa kahle njalo sike samiswa ukuba ingxenye yemidlalo yenguqu emhlabeni jikelele ngenxa yokungaqhubi kuhle ezenguqu kwinhlanganiso yethu. Yikho lokhu okwenza ukuthi ngisukume ukuze ngingene. So kulesikhathi kungela omunye uPeter Ndlovu.
Uthi uzalwisana lobukhohlakalo.
We are advocating to grow the women's game. We want to eradicate mismanagement in the cockpit, poor financial management, embezzlement of funds.
Uphinde wathi kumele kulungiswe inkundla zemidlalo yenguqu eZimbabwe.
We don't even have a stadium that can host CAF and FIFA matches. This is not right. This is not right for a country, a football nation like Zimbabwe. We are going to bring in an agenda to renovate our stadiums and most importantly also to address our grassroots football pitches.
Abanye kade befisa ukuncintisa kukhetho lolu nguBenjani Maruwaru, uWalter Makaya, Gift Banda loThemba Mliswa. Okuthiwa kabala maphepha aqondileyo okungena esikhundleni lesi. Bafika phose ithumi abancintisa kukhetho lokudinga umsekeli kamongameli weZifa. Kuzakhethwa njalo abazangena kuZifa Board. So isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
sabe bonane vasale zolo na valalele Studio 7 kune na vasakaze lapha siyakhumbuza bakithi ama clinic ukuba asisondezele ama mosquito net ngoba sekubonakala inesimosquito lezi abadinge zemaralia abazazi abanye bathi kungaba ingozi kakhulu ebantwini ukubonakala kwe-mosquito emaralia okuyikuthi phandle lokho sekudalwa yikubonakala osingakaze sikubone ukunetha kwezulu elingaka notshani obungaka sesivuma ukuthi labo bantu bakhuluma iqiniso ukuthi le mosquito isangabulale abantu sicela uhulumende asincedise kuma-mosquito net asilethele emakliniki wethu okhulumayo ngufamona ngwenya lapha e-ward 5 kobhewula
salibonani basakazi nabalaleli bakaradio 7 heyi sinabanye sinokudana okukhulu ngebandla lezanu p f ibandla lezanu p f yazilile sikhathi esihle kakhulu esokuthi lizi-improve likhampene ngaso lenzela abantu basezimbabwe into abayiyo abayifunayo kodwa likwenzi lokho lona lithemba ukuthi liyayazi indlela eyingena ngayo embusweni ukuthi thina kuyasingeniswa ngabantu ngendlela yethu ngoba buki abantwana basezimbabwe bayitshela bonke noma ikuphi njengoba lami ngisitsho ngaze uvule yiphi i-social media uvule kuphi lapho kule platform khona bayitshele ama-passport wenu ayadula esisa ama-passport enu hhayi abafuni bakubhizinisi nje bona lapho abazwakali ukuthi bangawayehlisa hhayi sebefuna-ke sokusiyavotwa abantu bebavotele kuphela abantu abalwa labantu ngalolu hlobo kanti labo iphepha lilani lile golide yini leli balithenga khona ungaze i-passport yasezimbabwe abantwini abangelamali yiyo edula ukudlula yonke amazwe omhlaba engaka amazwe ale mali
ye kustudio 7 litshona njani basazi bethu abahle hhayi sibonge kakhulu laphana inkulumo kamoyo ephikisana ikhuluma lo ndibale laphana ye hawo ndibale ngabaholi abaholela ukuhola abantu bakhona bakhangele nje ukudla yinto ebaluleke kakhulu ehamba phambili awuboni noma ekhuluma into noma irongo angeke ezezeyisho ukuthi irongo yena usuke ekhayelele ukuncoma ukhayelele into ezangenisa ukudla etafuleni so ngabantu besikafu labo akakazi waba yi-opposition nindibali sinsinje angazi la bantu abalandela i-EFF Zimbabwe le ukuthi abantu abaphilileyo kahle emakhanda na andlesi ma ukuthi abantu abalandela i-ZANU PF akula muntu olandela o-oppose i-ZANU PF ongalandeli i-EFF kandibali ngiyacabanga ukuthi angeke ihambisane le EFF ye-South Africa.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imbono yabo.
Linjani balaleli bomsakazo we-Studio 7. Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel e-VOA Ndebele. Ngena khona manje ku-VOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama-videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups e-VOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga i-VOA Ndebele WhatsApp channel WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ilinki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe.
Itchy was a Friday my darling was a Friday.
Kuliveki uhlelo Woza Friday silomculi wengoma zokholo ubaba uShepherd Mavuso Dlamini oleminyaka yokuzalwa engamajumi ayisithupha lanhlanu. Asizweni ixoxa lomsakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Umavuso uzalelwe wakhulela eGweru lapho afunde khona waze wasebenza. Ungumuntu okhonzayo ebandleni lamasabatha. Kuni nefuna ukungena kwezomculo?
Indoda leyo engakhulanga lesifo sokuhlabela
But in my shed, I didn't manage to get it into the nice visa. Seven months later, my father didn't tender to return me. Jingle accordion, having not yet disappeared, that's why you could share his money with Shula.
Then all the youth should come to me. Let all the little children come to me. Let all the little children come to me. And don't you hold them back. I do not fancy that. You must
become
just like
a child.
Ujamini uti kadobi ingoma zake. Kodwa uzithatha esihlabelelweni sesabatha.
Gospel music. Basically, I've been focusing on the ingoma ezikuyimpuku namakhorasi nje ejayelekileyo ikakhulu ebandleni lesabatha kulapho ngijayele ukuhlabela khona ngicelisa khona njengomuntu esekhulile nxa kuwukuthi ngingalala namhla kusale kulo lutho lokuthi abantwana bayabela kulo kumbe i-generation elandelayo e-hymns ukuthi ziphume zezinhle zikhwabejeka ebantwini abamnyama.
Wakula elisizo zokufula kulabanye ayebathanda befula enkonzweni abamqumba qumbayo ukuthi laye azwe ifuna ukucula
abaningi abantu abangisibayayo kulomunye indoda wokukhanya ngumoses nwana yalo ndoda wayehlabela nangabe le confidence akarubona yena, so he became my inspiration and I said no, as I go on I'll let you not do this similar thing ikakhulu ikuthungamela ibandla ekuhlabeleni.
Umculo kaMavuso uyatholakala emakhasini okuzilibazisa.
Umculo wami bangawuthola ku Facebook, bangawuthola ku YouTube. Yeah, I mean, platforms are not fine, but on those two, that's far. Bang out told, TikTok Lako, Bang out told, Mutoloko, is the kind of thing that's far. Eco, Ocona.
Basic, what you said, or Shepard Mafuso Damini, Puteroza, was a Friday. Even in Pillars of the End, he come around with the Jesus Band.
Kuluke eza Jesus Banda umculo lo othake inhliziyo sizosiduduzeka kakhulu ningakhohlwa kula iblog namhla sixoxa ngokukhahlanyezwa kwezisebenzi eZimbabwe ngabadabuka kwele China. Singakehlukani isihlobo sesikhangele kwezinye izinye izindaba ebezikhokhela. Amapolisa asebophe isizalwane sakwele China esidubule isisebenzi okucatshangelwa ukuthi besitshontsha inhlabathi elegolide. Sokumile kulungiswa kwedamu elikhulu enkayi ebelisakhiwa nguhulumende. Siqhuba lapha uhlelo lethu lwanamhlanje olubalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uGibbs Dube. Siyabonga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.